manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 11/2024 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Reserve Bank of Zimbabwe inoti kupa mamwe makambani mari dzavo dzainadzo kunogona kukanganisa kusimba kwemari itsva. Mashoko emtungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti vanopembera nekusekerera kana vemapata anopikisa vachitatsurana okonzera gakava. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Steve Hanke vanodzidzisa paJohns Hopkins University muAmerica vaudza Studio 7 kuti Reserve Bank of Zimbabwe inofanira kuparadzwa Zimbabwe yongoshandisa hayo dora rekuAmerica nekuti yakundikana basa. Muzvinafundo Hanke vanoti hapana munhu ane chivimbo neZimbabwe sezvo isingatevedzeri mitemo vachiti hapana mari inoshanda pasina kuimbika uku. Vati hapana anoziva kuti goridhe riri kunzi rakatsigira mari yeZimbabwe gold kana kuti zig riri kupi. Mukuzianya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata chimwe chipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence kwanyanya.
Andioni chezvakafanira, andioni chezvinodaro nekuti banga guru rehurumende ranga richizama zvakanyanyisika mukunetsa kwazvanga zvichiita nyika yedu yakasiyana nedzimwe nyika nekuti ine zvakawanda zvinotipikirira zvekunze tiri pazvirango zveupfumi tanga tinazvo kwemakore akawanda patiri kubva kunonga kusina kunatso kuita zvakanaka saka vakatikonzeresa kuti upfumi hwedu husafamba zvakanaka mari yedu ikafamba zvakanaka saka mukuzama kwatanga tichiita tasvikawo patinofungawo kuti apa tinenge tazama senyika.
Vari kuti dambudziko guru reZimbabwe inyaya yekusateedzera mutemo nekudaro vari kuti chero zvinenge zvaitwa nyangwe zvivimbiso zvinopiwa hapana chinobuda panenge pangori pamuromo chete.
Ndichingazivi kuti vanenge vachireva chii pakusateedzera mutemo nekuti pane zvimwe zvekuti makasungwa nzira dzakombo munotofanira kutsvaga nzira dzekurarama nadzo nekuti makasungwa nzira dzakombo nakwese saka ungati makasunga vanhu nzira dzakombo wotarisira zvekuti vanofanira kupopeka zviri nyore aiwa zvinonetsa izvozvo. Saka chimboti paivangaambopawo Zimbabwe mukana ende kana vasingateedzere mutemo chinozoita kuti mutemo wacho uteedzerwe chii kushandisa dhora rekunze kwenyika yuta kuyuta racho handitiri kungorishandisa siri multiple currency system saka chinhu chavanonyaya kuchoropodza handinyatsi kuchiona kuti chii chaizvozvo tiri multiple currency system tinoshandisa mari yaunoda yekunze kwenyika kana yemuno muZimbabwe saka handionini kuchisa mudambudziko ripa.
Ko zvekuti goridhe racho riri kunzi rinotsigira mari haripo munoti kudi?
Goridhe ndo ratataura zvekuti riripo ririmo munyika rakatotariswa rikaonekwa nemukuru wenyika zvikabuda wani vana veZimbabwe vese vakariona goridhe iroro asi dai vatoti havo ishoma kai hai pabuta taitotiwo ndizvo ishoma haro asi ndepekutangira ndopatatangira tange tichiri vaka shoma nezvishoma.
Chimwe chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatavo imwe yenyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare chenai mutambasere avo vati vanowirirana namuzvinafundo Hanke.
Ndakazvitarisa ndikuona kuti bank redu Reserve Bank of Zimbabwe zvaiko zvino hazvisi kukwanisika kuti rirambe richitora masanctions aari kutora seReserve Bank of Zimbabwe. At the same time vachizvimonita ndivo, vachizviongorora ndivo. Tiri kudiwa, tiri kuda an external body isitombori kana kuti yemuZimbabwe. Kana naiwo mareserves acho ngaasatombochengetwa neReserve Bank of Zimbabwe, ngaanochengeterwa kumwe kunhu. Reserve Bank of Zimbabwe ndakatarisa zvaiko zvino atova matsotsi, hatina ruzivo kuti chii chiri kuitika mukati meReserve Bank of Zimbabwe. Vanhu vari kutorerwa mari dzavo, mari dzisingadzoserwi, nekuti ndivo vari kuti chii tisi tine mari dzacho. At the same time ndivo futi vane basa rekuzviongorora. So ndiri kuona kuti takatarisa zvazviriko zvino Reserve Bank hongu ndinowirirana nawo kuti inofanira kuti ichinjwe mashandiro airi kuita.
Asika tichitaurawo nevehurumende nezvipangamazano zveURBZ vakaitawo savaGwanyanya vari kuti rwendo rwuno Zimbabwe yanyatsobaya dede nemukanwa panyaya yekuunza mari nekuti iri kutsigirwa negoridhe kunyange zvaro riri shoma.
Iroro goridhe racho riri kunzi riri kutsigira mari. Hapana anoziva kuti how much gold, kuti igold yese here iri mumareserve eZimbabwe iri kunzi ndo yatsigira, kuti gold iyoyo hapana achange achitora kubva mairi here. Hatina ruzivo, hapana patakashainirana, hapana chatiri kuziva kuti achange achimonita nyaya yegold ndiani, ende kuti anenge achitaura neruzhinji panguva yakadii. Tinofanira kunzwa nguva nenguva kuti mareserves iwayo aapapi.
Ko pane zvavari kukurudzira kuti Zimbabwe dei yangoshandisa hayo madhora ekuAmerica, iyo Zimbabwe ichiti hapana nyika ine chiremerera inoshandisa mari dzevamwe.
Chiremerera chinobva mukuguta. Hatingaiti chiremerera vana vedu vachirara nenzara semaZimbabweans.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare chenai mutambasere vange vari parunare kuBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC Mike Kamgeremu vanoti nhasi vaita musangano nagavhuna weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu nezvemari imamwe makambani iri kuReserve Bank of Zimbabwe inosvika mamiriyoni akawanda yavari kunzi vachapiwa pakati pegore nemakore maviri. Mari iyi ndiye makambani ange ainge apa panga iri mari kuti vapiwe mari yekunze pamusika wemari kana kuti RBZ Foreign Currency Auction, uye imwe inobatirwa makambani anotengesera kunze kwenyika inosvika zvikamu makumi maviri kubva muzana kana kuti 25% yavanofanira kupiwa mumadhora emunyika. Vamushaya vanhu avo vatisina kukwanisa kubata vakudza vemabhizimisi kuti vari kutyira kuti ikapa makambani aya mari idzi dhora idzva reZig rinogona kushaya basa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vakamungeremu.
Hongu ikataura nagavhena tikavatsanangurira kuti vemabhizimisi vari kuti ivo vakanga vabhadharwa nemakastoma avo, vamwe vainge vakwereta kuti vawane mari yavakaendesa kuauction kuti vawane karenzi vakwanise kudhiriva maproducts avaida kuimporta. Saka kuti vamirire 2 years zvakaoma, vamwe vacho vanga vachitotaura zvekuti vanogona kutofara.
Ivo vati kudii vamushaya vanhu?
Gavhena vazotsanangura vakati chavazviitira kuti 2 years vari kuitira kuti mari itsva ichangoorai isawa nipe ya flood the market because these are changes very like hyperinflation. Saka wati hivo 2 years zinopani ita mkana huku build ama reserve kana ma reserve zi awe zera wanengi waa ile position yekuri nisa marido zi. Saka ta zekumbira kuna gazi na teka marido zi njizisa mechiko njirote wa shikira ta zi njizisa chino meka senzi kese tukuna kutu marido zi njire saka somehow kane ka kutu njizisa kutu ita kutu njiri necessary. Barikana kana dawaya vanenge vakanyanya tanywa nazvo kuti hapana ine option vari kungoda kuti vawane mari saka hazvitere kuti mubvumire the financial instrument deparacho randichapuwa vanhu richizomati after 2 years kuti riwe transferred kuti ikwanise kutengesera munhu ane mari iye ndiye ozomirira maturity akagadzira vati izvozvo vachazvitarisa but for now ngatimbobvumira naye kuti inguva yekuti tose titore sacrifice kuitira kuti mari yedu ikwanise kugadzikana.
Asi pane angazi here kuti mari yacho imari chaizvo yatiri kutaura nezvayapa?
Mari iyoyo hatisiziva chose, hatisiziva kuti imari angori mafigazi ari kungopotera mumwe nemumwe ari kungoziva yake kuti inini yangu mari yandaifanira kundapuwa imari yakati. Saka hatina information iyoyo inenge yatoda ofisi yagazina ndeinokwanisa kuprovida that information.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC vaMike Kamungeremu vange vari panhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Chikwata cheEuropean Union chiri kushanya muZimbabwe chaita musangano wekusimudzira kutengeserana nevemabhizimisi emunyika nhasi. European Union inoti iri kusimbaradza chirongwa chayo cheGlobal Gateway, icho chine chinangwa chekuunza zviuru zana nemakumi mashanu zvemadhora mukudyidzana nenyika dzemuAfrica. Mukusiya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata vanongorora nezvekugara zvakanaka kwevanhu uye vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana.
Chinoita kuti European Union inyanye kutaura pamusaka peAfrica vasingatauri zveupfumi huri muZimbabwe ndechekuti Africa haioni Zimbabwe senzvimbo ine yekuti vangawane upfumi hunoshamisira. Vanototarisa riri dunhu rese reAfrica.
Sei muchidaro vaMbofana?
MuZimbabwe munonetsa kuti muite anonzi mainvestment ane musoro anobatika. Chatiri kuona iye zvino maChina ari kungouya kuzomora zvavo pasina kana upfumi huri kubhoya muno munyika. Tiri kuona maChina akazara mulithium, vazara madiamond, vakazara kugold variko. Vanhu vemuZimbabwe vari kuramba vachitambura.
Asika European Union iri kuti iri kubata Africa yese, Zimbabwe haipowo here ipapo paAfrica?
European Union kana ichitaura nezveinvestment muAfrica vari kutora vainvestment yekuti business iringe richiita business chairo rinooneka kuti riri kufamba zvakadii, riri transparent pachirungu, vachiteedzera mitemo yenyika iyoyo, ndo business. Saka muZimbabwe hamuna mutemo. MuZimbabwe ndemeumbavha. Ndo zvatinoona nana gold mafia vaya vakabobuda pazvivhitivhiti. Zvinotoratidza kuti kana munhu achida kuita business muno muZimbabwe munobotanga maita madhiri mamwe akaora nevakuru vakuru vemuno munyika. Haasiriwo mabhizinesi ari kutarisirwa neEuropean Union.
Iwo makambani ekuEU nemabhanga oko, hakuna here vamuri kuonawo vari kusima mari munyika?
Upfumi hweZimbabwe hauna kumira zvakanaka. Hakuna kambani chaiyo chaiyo ine musoro ingauye kuzoisa mari yayo munyika iyi inogogara yakachingoita zvisinganzwisisiki nenyaya dzeupfumi. Zvino taane mari yechitanhatu yakunzi Zigi, takaboita mabhondi, takaita maZimbabwe dollar, takaita maRTGS, takaita zvipi nezvipi. Zimbabwe haina kumira zvakanaka. Saka Zimbabwe inotove nyika inototyisa kuti mainvestor chaiyo chaiyo ari serious auye achiisa mari muno munyika. Uye zvechikwereti cheZimbabwe chiche 17.7 billion ticharamba chiri chikwereti chinoita kuti nyika dzeEuropean Union dzisada kudyidzana neZimbabwe zvakanaka kusvikira nyaya yechikwereti iyoyo, nyaya yematongerwo enyika, nyaya yekodzero dzevanhu, nyaya yehuori dzagadziriswa.
vanga vari vanoongorora nezvekugara zvakanaka kwevanhu uye vari mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana vange vari parunhare kukadoma naEvans Zininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuramba kuti vakatyora mutemo pakudoma governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu kunyangwe vaine zvimwe zvikamu mubhanga reFBC. Pamutemo, hapana anofanira kudomwa kuita governor weReserve Bank of Zimbabwe aine zvikamu mune rimwe bhanga. VaMnangagwa vari kumirirwa navaEdwin Manikai avo tisina kukwanisa kubata sezvo vanzi vange vari kumusangano. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vaKosa Mncube, gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari kumirira vamwe vadzidzi vezinasu vakaendesa vaMnangagwa kumatare. Blessing Zulu, weStudio 7, abata vaNcube.
Tawana mhinduro kubva kumalawyers president. Vakapindura ivo vachiti vari kuramba kuti sarudzo haina kuitwa nenzira inofanira kuti iitwe nayo. Vari kuti ivo governor ava vanga vatransfera mashares avo to a trust. Saka kusarudzwa kwavo hakuna kukanganisa mutemo.
Vapa here humbo wekuti izvi ndo zvakaitika? Pane mapepa amapiwa here?
Vakatinyorera tsamba vachipindura tsamba yatakanyorera kuna president. Saka tavanyorera futi tichikumbira kuti ngavatipe humbo wacho unoratidza kuti mashezi anga atransfer kune trust iyi. Sokatiwe nechokwati nokuti izvo vara kutaura ndizvo.
Vati vapindura here kana kuti muchiri makamirira?
Aitiri takamirira tsamba yacho, tsamba yavo takaireceiva nezuro, saka taresponda nhasi tichikumbira kuti vatipe madocument acho anoratidza izvozvo.
VaKosa Mncube, gweta rinoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vange vari parunhare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nigeria inoti iri kushushikana neuwandu hwevana vechikoro vari kuramba vachipambwa nezvikwata zvakasiyana siyana munyika iyi, kusanganisira zvimwe zvinopfurikidza mwero. Kubvira zvakapambwa vamwe vasikana muna 2014 pachikoro cheChibok, pane vana vechikoro vanodarika chiuru chimwe chete nemazana mashanu vapambwa nezvikwata zvinenge zvichida mari kuti zvivasunungure. OJ Simpson aive mutambi weAmerican football uye aitawo zvemitambo anonzi ashaya nhasi ave nemakore makumi manomwe nematanhatu, anonzi afa nechirwere chegomarara. Simpson akambotongerwa mhosva yekuuraya aive mudzimai wake Nicole Brown Simpson neshamwari yake Ronald Goldman kuLos Angeles, akasuwanikwa asina mhosva nedare. Mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa muhurukuro nebepa naure The Third Eye ekuti vanopembera kana vemapato anopikisa hurumende vachitosorana pachavo, anonzi nevamwe vanopikisa anotsinira vagara vachitaura zvekuti ZANU-PF ine ruoko mukurwisana kwakaparadza mapato anopikisa anosanganisira Citizens Coalition for Change, Asi vezanupf nevanotsigira hurumende vanoti kusarongeka kwemapato anopikisa ndiko kunopinza mhepo yakaipa mumapato aya. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongero enyika vatawanda dzokora avo vaimbewo nhengo yebato reCCC mudunhu reNorth America pamwe nevanoongorora zvematongero enyika vari nhengo yeZANUPF Dr. Masimba Mavaza. Akatanga nekubvunza vadzokora kuti vanotambira sei mashoko avamunangagwa aya.
Tigaro ziva kuti vamunangagwa avasi eDemocrat, avafarire mapato anopikisa, vanoda kutotonga vega, dai zvaibvira vaitoita one party state ndoya vari kutovavarira kuti vasvike ikoko. Ndosaka muchiona vachipindira munyaya dzemapato anopikisa vachiisa mari. Makaona goreria kwakataurwa kunzi kune 6 million iri kubva kuzanu PF kuti ikanganise yaiva MDC pamakore iwayo. Saka iko zvino ndombiro dzacho dzataakutoona iko zvino ndomari dzavo dzacho $6 million yakaiswa mukati mevanhu veMDC neveCCC kuti vaparadze bato iroro. Saka zvese izvozvo tinozviona kuti zvinenge zvichibva kuna vamunangagwa, zvinenge zvichibva kuzanu PF. Saka vanonge vachitofara vakaona kuti munyika hamuna vemapato anopikisa. Asi vatungamiriri chaivo chaivo vanonzi maDemocrats vanotoda kuti munyika munge muine opposition yakasimba kuitira kuti vapotse vachigamichidzana maideas kuti nyika ifambire mberi.
Vamavhaza, tiri kunzwa mashoko ataurwa navadzokora pamusoro pemaonero avo nemashoko akataurwa nemutungamiri weZANUPF ari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Munoti
chokutanga toda kuti tingoti pfungwa shoma dzinoremera vatenzi nebasa. Mukaona bato risingagone kuzvibata pachezvaro vachita basa rekurwisana nekurwisana pachezvavo, chinhu chatinofanira kutarisa nekurangarira ndechekuti kana muvengi wako achirwiswa nemumwe munhu, iwewe hamufaniri kumubatsira, because ukamubatsira anozopedzisira kurwisana newe. Kana muchinge mapinda mumatongerwo enyika, hatina kuenda kuchurch. This is not a church, it's politics. Saka kupolitics hatina maprisoners atinotakura kumba, tinoenda tichitaurirana chokwadi, toda kubatsira nyika, nekuti tinoziva kuti mupolitics bato rega rega rine ruzivo rwarunoda kuti vana veZimbabwe vadzidze. Isusu veZANUPF tinoziva kuti nyika iyi yakafirwa nevazhinji. Saka tikaona vatengesi vaakurwisana pachezvavo, tototi iyi midzimu yaona yaita zvakanaka vavenge vaakurwisana. Saka hakuna chakaipa. Mukanzwa kunzi mutambi mukuru werimwe timu ari kurwara, hatingati hatisandobvara svika apona.
Ndinotenda. Regai tinzwe vadzokora, pindurai tinzwe.
Aiwa, isu totongokurudzira vamunangagwa kuti vadzidze kubva kune vamwe vatungamiriri venyika vakaita sevekuSouth Africa vekuBotswana vanoziva kukosha kwemapato anopikisa. Kana bato ranzi riri kupikisa munyika harisi mhandu sezvavanenge vachiita, vachiti pasine mhandu vachireva vemapato anopikisa.
Dr. Mavaza, pagara paine kunongedzwa kwekuti ZANUPF inotobhadhara mari kuti inge ichiparadza mapato anopikisa. Saka neimwe nzira tingati here muri kutambira kuti zvipomerwa izvozvo ichokwadi kuti munobatsirira kuparadzwa kweopposition?
Hatitorina mari yekutambisa yekuti tingape vanhu kuti vaparadze opposition yavo. Vanozviparadza voga. Dai tava nemari, dai takazotenga chamisa vachoka. Zvino hatina mari yekutambisa tichidaro. Isu tinongotarisa tikaona kuti vanhu vari kuzviparadza vega, hatingabatsire kuti vamire vagotirwisa.
Vadzokora, pane vari kutiwo iwo mapato anopikisa haana kurongeka.
Hakuna musangano wakarongeka kupfuura musangano wemacitizens. Chero kauya uine zita ripi neripi, musangano wevanhu usingasarudze usingaita sei, unotora chero vanotambura. Saka handizive kuti nyaya yekusarongeka kana kuti kurongeka inouya papi, nekuti isu tinongomira semacitizens. Hatipiwe mari kuti tinge tichiita zvatiri kuita zvese izvi. Hakuna ari kutambiriswa. Vari kutowana mari ndivava vekuZANU PF vari kuba mari, vari kutora mari vachiisa kuti mapato anopikisa asaramba achienderera mberi.
Dr. Mavaza.
Kana upo seli isika gwene kuzi imbata ni za yoga. Isuti chana balichitonga kusika madunga mera nyanga. Kwanzi na wadu jokora iyo imbato lema citizens. Anuzene watala badoriti. Nekuji triple C ya tizuka ne wakuru wa IOS. Ya tizuka na BT. Ya tizuka na Chamisa. Yaka tizuka ne waka wanda.
Avo vange vari vanongoro razwe matongere enyika vari nengo ye ZANU-PF Dr. Masimba Mavaza vari parunare ku Britain manzo avo zvakare kubva kune vanongoro razwe matongere enyika uye vakambove nengo ye triple C mudunhu re North America vatawanda dzokora vari parunare ku North Dakota muno mu America murukuro yange chikokerwa na Jonga Kandemiri we Studio 7. Ya venguwa yenyu watereri yoku zvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinoona sekuti mapurisa ayo akapfura mbafa. Mapurisa iwawo akagona chaizvo. Dai kwa kuri kufunga kwangu mapurisa iwawo aitopuwa dzimwe nyembe. Vose hapana chinhu chakashata sembafa. Hapana munhu akashata sekubakura. Woti kuba usia wauraya futi munhu wacho wabirai saka unenge uchida kuti adi mhuri yake ikuti kwaiyo chinokutarisa kusishandira chii saka mapurisa iwayo mapurisa ndo ari kugona bose ari kuita basa ravo nemazvo mapurisa apa mbavha apo ndo paakagona tatomira kuti asunge dzimwe mbavha futi ndoona sezvinotobetserai
magadiko magadiko vana mukoma Jonga magadiko nana mukoma Tanonoka nyaya yangu iko ivo president kana vachikumbira chikafu zvavanogokumbirira nyika yose kana chavo kugovewa chopiwa ZANU-PF chete ivo vasaita sekuti havazvizivi vanozviziva izvo vanozviziva kuti zvinongopiwa ZANU-PF asi vanenge vakumbirira nyika yose ko chimwe chinoendepi chikafu chenyika yose yavanenge vakumbirirai vozinotozviziva kuti vanotokumbirira nyika yose nhamba ine chizikanwa asi kunozopiwa vanhu vezanu chete saka zviri kufamba seiko pachikafu apo
ini ndine chichemo kuEconet kuti maowners eEconet ndiwo achipo here nhasi kana kuti kambani yakatorwa nevamwe seGold Mafia kuti ndiyo yakurana Econet nekuti service yenyu zvinezvi very poor. Ya very poor considering zvamaita muchatanga mami nehanya nevanhu pamwe kwa kuri kuti muwane macustomers.
Studio 7 apo Studio 7 munofara here mwese ana mukomandara nokahwande. Ana mukoma Jonga Kandemiri Blessing Zulu nevamwe vandakunawanda kunewa kududza nemazita avo aiwa tinobonga zvirongwa zvenyu munotipa nguva dzese ndinokurudzirawo panyaya yembavha nyaya yembavha mbavha aina kumbonaka kudai nditorini purezidendi aitoti watobanga ngaatourayiwa ngaasungwa kana kureva kuti kusapote mbavha hatisi kugara zvakanaka ngenyaya yembavha Bava, hadina kumbonaka zvachose. Musambomire mapurisa akaita basa ravo. Ndinotenda sei zvavari kuita nemapurisa. Ngazvirambe zvakadaro. Ngazviremekei, ngazvibongwe zvinoita mapurisa. Tatenda, muve nezuva rakanaka.
Pambavha iyo iri kunzi yakapfurwa nemapurisa, of course vakamupfura. Asi inini handigutsikani nemapurisa nezvavari kutaura. Nokuti mapurisa havaisafanira kuregera mbavha yakafanana naiyeyo. Achifamba ari ega asina kusungwa vainge vakamuisa ngetani makumbo nemaoko voti uya tichienda zvinhu ukaisa papi oti apa ivo vonoona kwete kumuregedza kuti ena onotora zvinhu zvako ipapapa hapana chokwadi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumira nhau ngavaite zvokunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu che Live Talk Women's Round Table nasina 8 Maneru tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukusimudzira nharaunda dzavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai namba dzeWhatsApp dzinoti 01202465038. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.
Soku isika.